Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 4 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vakawanda munyika vanoti havana chivimbo nezeki kuti inoita sarudzo dzakachena.
Mapato ari munera oparura nemugovera urongwa hwekukurudzira vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota.
Magweta nevanoita zvematongerwo enyika votaura maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbo vemukuru wevatongi vematare vaGodfrey Chidyausiku ava vakashaya nezuro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mapato ari pasi pemubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA nemugovera ari kutarisirwa kuparura urongwa hwekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuitira kuti vakwanise kuzovhota musarudzo dzemuna 2018. Mutauriri weNERA uye vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti urongwa uhu uchaitirwa mumusha wechitungwiza uye vatungamiri vemapato ose ari mumubatanidzwa uyu vanosanganisira vaMorgan Tsvangirai, amai Joyce Mujuru, vaJacob Ngaruvhume nevamwe vachataurawo pamusangano uyu. VaMwonzora vanoti kunyange hazvo mapato ezvematongerwo enyika agara achikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, musiyano uripo neurongwa hwavo ndewekuti mapato ose ari mumubatanidzwa uyu ave kutaura nezwi rimwe chete, chiitiko chavanoti chinopa udzamu kukurudziro iye. Ngatinzwe hurukuru yataita navaMwonzora pamusoro penyaya iye.
Tinoda kuparura chirongwa chekuti vana vadiki vasvika 18 years vanofanira kunge vachinorejista kuvhota. Vakuruzve vanofanira kuencourage vana vavo kuti vagovhota. Tinokwanisa kuhina cheke munyika muno kana takarejista kuvhota. Saka tine zvirongwa zvakati kuti zvinge zvichiparurwa ipapo. Uyezve kuti magwaro ekuvhotesa anowanikwa kupi, zvakaita sema birth certificate, zvakaita sema sezvitupa, nekuti vazhinji vana havana zvitupa kana vakuru chaizvo vamwe vacho havana zvitupa. Saka taitenda kuti tibatsirane kuti zvitupa vanozviona sei. Chinangwa chikurukuru chii chekuti munhu abve zera wese anofanira kurejista kuvhota. Saka chinangwa chinenge chichiparurwa kuzengeza two ground. Saka musangano mukuru uyezve chakanaka kune vanhu vanofara zvemimanzi kunenge kuchiridza vakomana vanoridza zvemazuva ano.
Vamwe vangada kuziva kuti mutsauko uripo ndeupi, nekuti mapato magara manga muchingoita kurudziro iyoyi yekuti vechidiki vanyorese kunovhota. Chii chitsva chingazouyiswa nenera?
Apa taakuparura zvino nokuti taakuziva for certain now kuti kunenge kuine biometric voter registration ichange ichiitika. Saka mazuva ekutanga aya zvanga zvisina shuwa kuti ndiyo here system ichashandiswa. Saka taakuziva system ichashandiswa. Saka tiri kuparura chirongwa ichi takanyanyonanga vechidiki, asi vanhu vakuru vanofanira kunge varipowo zvakare.
Chii chivimbiso chamuinacho kana chamunozowana kuti vese vanenge vanyoresa ivava vanenge vachizovhotera mapato enyu iyaya ari pasi penera kana mukava mavakurudzira kuti vanyorese?
Tiri kuti mwana weZimbabwe wega wega ngaarege kugara kumba, ngaaende kunovhota. atisi kutienda wano votera ningi kana kutienda wano tivotera isu asitri kuti mwana we Zimbabwe wega wega gaende kuno vota tine hurumende atisinga adipanapa nokuti ino voterwa neminority majority yakagara kumba tozo chema kuti tiri kutongwa nana Mugabe watembera tiri kutongwa nana Munangagwa nana Kasukuwere and so on nokuti isu ruzhinji atisikuenda kuno vota.
Vanga vari mutauriri wenera uye vari munyori mukuru webato ra MDCT va Douglas Ngonzora vari parunare muHarare ne Studio 7.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti Zimbabwe inyika yakabudirira zvikuru muAfrica nekudaro vanhu havafaniri kuiona senyika yakundikana. Vachitaura kumusangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitirwa muDurban, vaMugabe vati Zimbabwe iri kumashure kweSouth Africa chete kana pachitariswa nyika dzemuAfrica.
Zimbabwe is one of the most highly developed country in Africa.
Zimbabwe imwe yenyika dzakabudirira zvikuru muAfrica, mushure meSouth Africa. Ndinoda kuona kuti ndeipi nyika yemuAfrica yakabudirira seZimbabwe.
VaMugabe vatiwo ichokwadi kuti Zimbabwe ine zvinetswa zvayo, asi varamba zvikuru kutambira mashoko ekuti Zimbabwe inyika ine urombo, vakati kana zvakadaro ivo vanogonawo kuti America inyika isina kusimba.
Yes, we have our problems, but oh, certainly we are not a poor country and we can't be.
Hongu tine zvinotinetsa asi hatisi nyika ine urombo, asi hatinganzi hatina kusimba isu tine dizero redu. Ndinogonawo kuti America inyika isina kusimba.
Asi nyanzvi munyadzi zvoupfumi dzinoti vaMugabe havasi kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika kana vachitaura mashoko akadaro. Nyanzvi idzi dzinoti zvinoshamisa kuti vaMugabe havasi kuona kupararira kwaita migwagwa munyika, kuputsika kwaita upfumi hwenyika, izvo zviri kupa kuti vanhu vashaye mabasa.
Nyanzvi munyadzi mitemo pamwe nevanongorora zvematongerwo enyika vanoti vanorangarira vaimbova mutongi mukuru wematare vaGodfrey Chidyausiku nenzira dzakasiyana-siyana mumabatiro avakaita basa ravo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaChidyausiku avo vakashayikira kuSouth Africa nezuro vange vave pamudyandigere. Nyanzvi munyadzi mitemo vachidzidzisa paKent University kuBritain vaAlex Magaisa vanoti vaChidyausiku vaive neruzivo rwakanyanya munyaya dzemutemo uye vakaita nyaya dzakawanda dzakafadza pamwe nekusuwisa vamwe. VaMagaisa vanoti mimwe yemitongo yakanetsa munyika inosanganisira waibata kutorwa kwemapurazi pasina muripo.
Saka semukuru mukuru wematare edzimhosva, munhu waningati asiya muchirungu yainonzi mark nekuti majudgment mitongo yavo yavakapa yezveminda mitongo yakakwanisa kuti ibatsire hurumende kuti iite zvayaida kuita pane zveminda. Izvi handisi kuti zvakanaka kana zvakashata, asi chinoti isi kana tichiongorora kariya yomunhu, munhu akasiya emark in that ndosaka ini time kuti ajudge of the revolution nekuti iland revolution yakaitikaka.
Asi vaMagaisa vanotiwo mimwe mitongo yavaChidyausiku yaishorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzeveruzhinji pamwe nevari mune zvematongerwo enyika vasingatsigiri bato reZANU-PF.
Pane mitongo yakawanda chaizvo yavakaita kasemunhu anga ari jaji mukuru. Mitongo yavo yainyanya kuti vanhu vatarise zvakawanda yanga iri mitongo yaiita nyaya dzepolitics. Vamwe vaifungidzirwawo kuti vachiti vanenge vari kurerekera kudivi rinotonga, sezvo vanga vangori munhu akabva kubato iroro. Hatikanganwenga kuti vanga vari mumiriri wemuparamende weZANU-PF muna 1980, saka vakazoitawo jaji, asi vanga vari munhuwo anga aine vanhu vavo vavaiwiriranawo navo.
Nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde muparamende vaKindness Paradza vanoti naivowo vanorangarira vaChidyausiku nekupa minda kuvatema.
Ndinorangarira vaChidyausiku panyaya dzakawanda dzavaiita semukuru wevatongi kunyanya nyanya yenyai minda yakaitika kuma konde pakati mambo wangu ni mumurungu wairaba kupapa prasi wakaita judgment yakanaka zvikuru yokuti chero munhu kana uchi supportwa chero nemapoliticians chero nani zvake kana usina tsamba inonzi muchirungu offer letter kana kuti usina late payment kana kuti usina 99 year lease
rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobei shava vanoti vachidya usiku vakaparadza kusvitonga kuzere kwematare edzimhosva
vachidya usiku tinovarangarira somunhu akaunza kumbunyikidzwa kwevatongi vematare edzimhosva nevakuru vakuru vezvematongerwo enyika muhurumende yedu vachidya usiku vakaparadza kuzvitonga kuzere kwematare edzimhosva vakatora simba zhinji ravatongi kwakuri titsve mumaoko evanoita zvematongerwo enyika izvi zvinoita kuti zvizvarwa zvezimbabwe nhasi uno zvisava nekugutsikana kuti matare edzimhosva aripo kuenzanisa nyaya dzavo pachena pasina kutya kana kuudzwa zvekuita nani zvake zvichakadaro tinoti mweya wavo ngauzorore murugare
vakamboita mutungamiriri welaw society of zimbabwe vatinozovabere vati vose munhu akambotungamirira magweta munyika vanorangarira vachidya usiku nebasa rakanaka ravakabata rekubatanidza magweta nevatongi vematare panguva yeukama hwaive hwakashata zvachose
asi ini chandingada kusumudza semunhu aimbotungamira magweta ndechekuti vakabvuma kuti tiumbe patsva ukama hwemagweta nemajaji ukama ihwohwo hwanga hwashata tata kungogara tichingonyombana mumanewspaper tatisataurirani zvakanaka asi vakabvuma kutaurwa navo vakazobvuma kuti law society iite urongwa hwekuti judicial service commission nelaw society zvipote zvichisangana vachikurukura zvinonetsa
vachidya usiku avo vakashaya vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakadomwa semukuru wevatongi muna 2001 vachitora basa rakanga rasiyiwa navaanton gabey avo vakamanikidzwa nehurumende kuenda pamudya ndigere ndakamirira studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 am pa4930 kana pa6065 ne 15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nezuro chitatu raive zuva reWorld Press Freedom asi muSouth Sudan vatori venhau vanoti rusununguko rwekuita basa ravo vakasununguka hamuchina. VaAlfred Taban vanove mupepeti mukuru webepanhau rakazvimirira reJuba Monitor vanoti bepanhau ravo rinobuda mururimi rwechirungu uye rinotanga rapenengurwa nevasori risati radhindwa.
Masangano enhau ehurumende muIran anoti vanhu vanosvika makumi matatu nevashanu vakafa nezuro vamwe vakawanda vakakuvara mushure mekuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri kumaodzanyemba kwenyika iyi.
Kekutanga mukati memakore akawanda kupambwa kwengarava nemakoronyera kumahombekombe kwesomalia kwadzoka nezviitiko zvingangoda kusvika kuzvitanhatu zvakamhangarwa mumwedzi miviri yadarika. Asi mauto emumvura eEuropean Union ari kuchengetedza dunhu iri eEU NAVFOR anoti ari kuramba achibudirira kuperekedza ngarava dzinenge dziine rubatsiro rwechikafu dzichienda kusomalia iyo yakatarisana nenzara inotyisa. Munyika hamuna kuwirirana panyaya yemabasa akabatwa nevaive mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice vaGodfrey Chidya usiku avakashaya nezuro kuchipatara chemuSouth Africa. mumashoko avo ekuonekana nevanoita zvemitemo apo vainge voenda pamudyandigere vachidya usiku vakati chakanyanya kuvafadza inyaya yekuti vakapa mitongo yakapa kuti zvive nyore kuti ivhu riende kuvatema pakatanga hondo yeminda muna 2000. Vakati havana chavanodemba pakuti mimwe mitongo yavakapa yakanzi kutyora bumbiro remutemo nedare reSadc Tribunal, iro rakazoputswa mushure mekunge Zimbabwe yati hayaifara nemashandiro aro.
Pane zvinhu zvavanoti zvakavaodza mwoyo inyaya yekuti munyika makaita bopoto guru pakuti aivatsiva aizosarudzwa sei. Vamwe vaiti Judiciary Service Commission kana kuti JSC haifaniri kuva nechekuita nekudomwa kwevatongi sezvo zvichifanira kungoitwa nemutungamiri wenyika chete. Asi vachidyawo siku vaida kuti bumbiro risavandudzwe richipa JSC mukana wekuti ibatsire mutungamiri wenyika pakusarudza vatongi. Mukuzeya nyaya yavachidyawo siku iyi, Tabata vaObed Gutu Gweta uye vari mutauriri webato rinopikisa RMDCT uye vamunyaradzi Paul Mangwana Gweta vari nhengo yeZANUPF Politburo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMangwana.
Ndo vakanga vakatitwasanudzira nyaya yerule of law, vari Chief Justice kubva 2002 kusvika kushayika kwavo, vakagona kubhalansisa nyaya dzejustice kuti mutemo unofanira kumirira zvido zvevanhu kwete kuti mutemo wenyika udzvanyirire vanhu. Vakatibatsira kuona kuti vanhu vatema vadzorerwa minda yavo, vachiita kuti vape majudgments aiita kuti vanhu vatema vange neminda yavo yavakanga varwira vachirwira rusununguko. So he was a judge vane yatingati judicial activism, vaigadzirisa mitemo inoita kuti nyika iendere mberi.
Vagutu munotiwo kudi?
Isu sebato reMDC tiri bato rinonzi muchirungu tine mavalues nemaethos elove, eempathy nesolidarity. Saka tinoda kutangawo tichingoti kumuriwo kwavachidya usiku tine urombo nekushayikirwa kwamaita navachidya usiku, tichitiwo kunyanyanyanya ini seGweta kulegal fraternity muno muZimbabwe tichitiwo tine urombo kurasikirwawo ne one of the senior jurists muno muZimbabwe. Chitizve isu sebato reMDC rakamirira ruzhinji rwavanhu, bato guru, bato rinodiwa navanhu vakawanda kupfuura vamwe vanhu vese muno muZimbabwe. Chero tatisingawirirani hedu nemamwe matongero avaiita vachidya usiku, kunyanya nyanya pakatanga nyaya dzetingangoti muchirungu dziri politically sensitive, kunyanya nyanya nyaya dzesocalled land reform yeZANUPF. Isu tinoti sevanhu vanoda vanhu, vanhu vane rudo, hatizoti yedu chero tarisingawira nemama judgments avakaita. Tichitarisa zvine judgment yavakatinhira pakambobharwa Daily News paya mugore ra2003, asi tinoti sevanhu vane mwoyo, vanhu vane rudo, hatiti chero tapokana nemunhu pane zvimwe zvaanenge aita tobva tamushuvira zvakashata. Tinongoti ngavazoro murugare.
VaMangwana, tichitarisa panyaya yevhu iyoyi ndo yavakataura vachidya usiku, mashoko avo kuti ndo chinhu chavakati vakanyatsobaya dede nemukanwa, munowirirana nazvo here nekuti vamwe vari kugunun'una kuti paityorwa mutemo?
Vachidya usiku havana kutyora mitemo, vakapa ruling inoratidza iyo kuti kana vanhu vakapamba nyika kuno mumwe munhu wakareceiva zvinhu zvakabiwa zvisina kutorwawo pamutemo, Rhodes haana kutitorera land yedu pamutemo, akashandisa chisimba, akashandisa conquest. So mutemo unofanira kuita inonzi vindicatio mulatin, kureva kuti kudzorera kune akatorerwa. Saka unofanira kutsigira uyo atorerwa akuexercisa marights ake kuti adzorerwe zvinhu zvake.
Vagutu, dare reSadc Tribunal rakati zvanga zvaitwa navachidya usiku nevamwe vatongi zvanga zvisiri pamutemo, asi vaMangwana vari kuti zvanga zvakakosha kugadzirisa zvinhu zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka munhoroondo yenyika. Munoti kudi?
Tinoti isu matongerwo akazoitwa neSadc Tribunal yakanatsotaura zviri pachena kuti matongero avakiita iro dare guru reZimbabwe reSupreme Court handizvoba. Asi vachidya usiku ndino urombo kutaura ndichidai pane mushakabvu, vakazenge vakunyanya kuwanza iyo handingaiti judicial activism, ndaakuiti inini seGweta ndinoiti political activism.
VaMangwana, petaitinzwa?
Ndine shuviro yekuti vachidya usiku vapuwe remekedzo rinoenderana namabasa avo akanaka vakaitira nyika yeZimbabwe.
Saka vamangwana muri kuti vanofanira kuitwa gamba renyika.
Kana yanga iriyo pfungwa yangu ndichikwanisa kupasisa ndoga, ndavaita gamba guru renyika.
Vagutu igamba here vachidya usiku, mune pfungwa dzakafanana navamangwana herapa?
Izvo hazvingandishamisa nezvano ndobasa ravo. Vatoti riyo rezeka yatova burial ground yezano. Handingadi hangu kuendera mberi ndichida kutoropodza political history ya the late Chief Justice. Pachivanhu chedu Blessing zvinondiremera kuti nditi munhu achangoshayika kudai ndide kumutoropodza. Asi ina hangu sokuona kwangu handioni chingakodzera ini chokuti vangaitwa national hero. Pandu vane vamwe vakawanda vangakodzera pamberi pavo vasinakisa panational hero seka. Toziva kuti vakamboita MP, tinotoziva at one time kuti vanga vari nhengo huru mutsakutsako mukuru wakamuzorewa. Vairwisana nevezano vakangozoti paya towards independence 1979-1980 ndopa vakazomhanya kujoina ZANU PF.
Vaombet Gutu Igweta uye vari mutauriri webato rinopikisa reMDCT manzwa zvakare kubva kunhengo yepolitibiro yezanu PF vamunyaradzi Po Mangwana. Vavira ava vanga vari parunare muHarare.
Mupepetu wenhau akashaya makore mashanu apfuura aive nemukurumbira vaBonwell Chakaodza varangarirwa nhasi muHarare paine kurudziro yekuti vatori venhau vanofanira kuita basa ravo zvine unyanzvi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachidzidzo cheBonwell Chakaodza Memorial Lecture Series chinorongwa nevevoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ kurangarira mabasa avachakaodza, vatakura zhangazha vati vatori venhau munyika havana kubatana, izvo zvinoita kuti vasakunde muhondo dzavo dzekugadzirisa mashandiro avo.
Vatapi venhau vanofanira kuzviremekedza mubasa ravo vasakanganisa chi kushanda kwavo nokuitwa unhapwa nehurumende kana kusaita nharo pane zvimwe zvinhu vachizvidifenda kana kutarisa kuti pavari kushanda pakanaka here, havasi kusungwa here. Ngavaramba vakasimbirira pakutsanangura kuti handi mashandiro avo anoita kana hurumende ichida kuvadzvinyirira.
Vazhangazha avo vakambotungamira VMCZ neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatiwo nyaya dzekuti vamwe vatori venhau vanopiwa shoko muhomwe inosvibisa chimiro chevatapi venhau pamberi peveruzhinji.
Kuno majamisi achatambiri mari nenguva iripo uye mari yacho ishoma, saka zhinji miedzo inopinda ipo mumwe kuti mhanga kuti handonyora stori kana kuti ndotsvaga anondibatsira nerweseri kuti pamwe ndowaneka mari mbijana ndisaiburitsa kana kuti ndoiburitsira kuti ndipedze chinya cheumwe munhu. Saka ndo nyaya iripo kuti vatapi navo vanofanira kubhadharwa mari yakakwana kuti vaite basa ravo nemazvo, vasapinda miedzo yokupiwa choko muhomwe.
Vazhangazha vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, vemakambani enhau vanofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekuwana mari kuti vabhadhare mari pamwe nekusimudzira mabhizimisi avo. Muzvare Koliwe Nyoni vemisa Zimbabwe vabvuma kuti vatori venhau munyika havana kubatana uye vari muzvikwata zvikwata zvinoenderana nekuti munhu anoshandira kambani ipi. Vati kusabatana uku kunonyanya panguva ino apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Manewsroom munoshandira majournalist tiri kupindirwa nemapolitician, iyezve tiri kuona kuti maposition anenge atorwa nemanewspaper vachitora nhau dzavo unotobva waona kuti uyu anenge anozivana naningi nekungoverenga stori yacho. Saka nyaya yekusabatana kwedu inotooneka iye zvino pamazuva ekuti mumanewsroom mari yaashoma. Iye zvino takutarisira futi kuti takuenda kusarudzo, hatinoti maelection, tiri kutarisira kuti tichaona zvichitoita wese.
Vanotiwo nguva zhinji hapana kubatsirana kana vamwe vatori venhau vachinge vasungwa kana kushungurudzwa nemapurisa.
Kusabatana kwedu kunoratidzwa futi ukaona panenge pasungwa mutapi wenhau, hationi majournalist achibatana. Patakaita yatinoti petition semisa Zimbabwe tichinosainisa majournalist kuti titaure nemapurisa kuti vanhu vari kumajournalist ari kurohwa achiita basa ravo, takawana mamwe manewsroom aitoramba kusaina pepa iroro. Asi tichiona kuti pakusungwa hazvisarudzi kuti unoshandira hurumende kana kuti unoshandira private media.
Mukuru wesangano remedia monitoring project Zimbabwe Patience Zirima ati vanozviona muongororo dzavo kuti dzimwe nguva vatori venhau vanoita basa risingagutse veruzhinji. Mukuru wesangano rembatanidzo wainepfenyuro dzematunhu reZimbabwe Association for Community Radio Stations Vivian Marara ati anobvumirana navashangazha kuti vatorwe nawo vanofanira kufarira basa ravo nekuzviremekedza kana vachida kuti varemekedzwe neveruzhinji.
Tandoda kuona iwo majournalists pachezvavo vari pamberi pekuronga mafunctions ekuti vacelebrate zuva reWorld Press Freedom Day, nekuti dzimweni dzenguva maorganizations akaita sana misana na VMC dzinofanira kusupporta zviri kuitwa nevatapi vacho venhau. Uyezve kana iri nyaya yekuti tiri kupemberera zuva reWorld Press Freedom Day, ngatizvione even pama radio, pama television, panepfenyuro nepai kuti izuva zvechokwadi remajournalists, because isusu kana kuti iwo majournalists vakasazvipembedza zvechokwadi hapana mwana anovapembedza.
Mukoma wavachakaodza uyo ataura akamirira mhuri vaAustin Chakaodza vati zvinosuwisa kuti kunyange hazvo muzvinyorwa zvake mufi airwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere, vanhu vachiri kumbunyikidzwa. Vati mweya wemunin'ina wavo uchafara chose kana mubatanidzwa wemapato anopikisa ukakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachakaodza avo vaive nhengo yebhodhi revmcz pavakashaya vakashandawo semupepeti weHerald, uku vakadzingwa nehurumende ndokushandawo neStandard. Vasati vaenda kuHerald, Vachakaodza vaive mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mabhizimisi ari kuitwa nevanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Kambo hondo kubva kuna munya matarudze featuring Oliver Mtukudzi tapatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda munyika vanoti havana chivimbo nezeki kuti inoita sarudzo dzakachena.
Mapato ari munera oparura nemugovera urongwa hwekurudzira vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota.
Magweta nevanoita zvematongerwo enyika vataurawo maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbo vemukuru wevatongi vematare vaGodfrey Chidyausiku avakashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuunikai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeChindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngolesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mgabe utshela umhlangano we World Economic Forum on Africa ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi leAfrica. Njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukhetho lomnyaka ozayo.
Angiboni ukuthi zekhi leqiniso, njalo izekhi kumele likhumbulele ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezano, extension yezano PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Sizezwa ukuthi incwadi zithini ngokufunakalayo nxa umuntu efuna ukuzefunda eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi leAfrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga. La ngamazwi ethulwe ngumongameli Robert Mugabe lamhlanje emhlanganweni womhlaba jikelele ohlaziya ngezenotho kuzwekazi leAfrika oweWorld Economic Forum on Africa ongene kulanga lesibili eDurban kweleSouth Africa. Kuviga uBenedictine Hlapo ekhona le eSouth Africa.
Esethulumbiko wakhe kumanxusa asemhlanganweni lo kwezomnotho eDurban, umongameli Mugabe usolela abathi iZimbabwe lilizwe elobuyanga, njalo eselisiwa esithi lokhu akusiloqiniso.
Zimbabwe is one of the most highly developed country in Africa.
IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthuke kakhulu kuzwekazi leAfrika. Ngaphandle kweSouth Africa, ngifuna ukuba kwazi ukuthi yiliphi elinye ilizwe okungathiwa lilentuthuko edlula eZimbabwe.
Umongameli Mugabe uthi iZimbabwe lilizwe elinothe kakhulu kwezenjiwayo, elilabantu abafundileyo ukwedlula amazwe eAfrika. Kanti lonyaka uthi lizatshaya inala enkulu nxa sekuvunwa.
Yes, we have our problems, but oh, certainly we are not a poor country.
Yebo, silazo inhlupho zethu, kodwa iqiniso ukuthi asisilo lizwe elilobuyanga. Lami nginje ngathi iMelika ingabhidlika loba nini.
La amazwi kaMongameli Mugabe asemukelwe ngokudana okukhulu ngezinye izalwane zeZimbabwe ezithi akhombisa sobala ukuthi uMongameli akalalwazi ngokuthi kwenzakalani elizweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Ngomose uthi kuyethusa ukuthi lizwe lithi lifile, abantu behlupheka okwesabekayo, izigidi sezibalekele kwamanye amazwe. Kuzwakale umongameli esithi iZimbabwe inothe okwedlula wonke amazwe eAfrika.
Mina ngisola bona abantu bakulelalizwe ukuthi umuntu uma eqala eguga ubuyela emuva, ayisekho enye into singayilindela kuye. Umuntu uma eqala eguga bakithi suke kuphele konke ngaye. Ayikho into okumele siqhubeke silo siyoyibuza yena.
Intsha ebandla lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala uthi lo banje engamangaliswa inkulumo kaMongameli Mugabe yinkulumo edanisayo kakhulu.
Ukuthi umuntu uma esiba mdala sesiba yingane,
angeke sibe ngabantu nje suka sidumalale ngokwenza kwakhe. Ungumuntu simazi njengomuntu lo onganalo iqiniso, akakazi wabanalo iqiniso.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Andrew Nyathi, yena uthi kwethusa ukuzwa umongameli welizwe eselibhadalisa imali yesikolo ngembuzi.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Umhlangano lo wezomnotho ungenwa ngamanxusa avela emhlabeni wonke jikelele. Kathi-ke lo nyaka inhloso ngiyokukhanda amacebo angasiza izwekazi le-Afrika ukuthuthukisa ezomnotho walo. Umongameli Mugabe unxuswe ndawonye kanye lenkokheli zamamandla amakhulu aphikisayo ngenhloso yokuthi kulo mhlangano kukhulunywe ngodaba lokuthi kuyini okungenziwa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezulu kodaba lwayengumkhokheli wabahloli uChief Justice Godfrey Chikawusi kuyena obhubhele kwele South Africa izolo. Abanye bathi uChikawusi uliqhawe lesizwe, kodwa abanye bathi nxa kukhangelwa imbali yakhe umuyi kamelanga aphiwe leso sicoco. Ngesizwe imbono kamnumzana eChabangu.
Ibizo lami ngusengezo Chabango. Ukufa kukaChikawusi kubisa imbono lobuhlungu obuchiyeneyo. Ilizwe libuswa ngamaseko amathathu, kule executive, kule judiciary, kule legislature. So uChikawusi ubebusa kwebe yingxenye elinye iseko ekade libusa eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi waba yi-member of parliament yeZanu, uChikawusi waba ngu-attorney general ngesikhathi sikaLockout Masuku esifa, akula lutho lwenzakalayo. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi ngesikhathi se-land distribution eyenzakala eyenziwa iZanu ubekade khona. Ilizwe kathesi lifile ngenxa yokuthi abantu basuka bathatha umhlabathi, akula lutho alwenzayo. So ukufa kwakhe kubisa ubuhlungu obukhulu kakhulu kulabo abachithekelwa ngumhlabathi, kulabo abachithekelwa inotho. Kathesi ilizwe kalimanga kuhle ngenxa yalo umuntu ofileyo.
Isakhamuzi umnumzana Sengezo Chabango. Siphinde saxoxa lo mnumzana kucacaphulo igqwetha owenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu abameli.
Sina njengabameli silusizi ngokulahleka kuka the late Chief Justice uChikawusi osishiyileyo izolo immediately after retirement, besingakhangelelanga ukubana angasichiya masinyane kangaka. Sikhala labo abakoChikawusi ngalesi isikhathi.
Intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo uphinde waxoxa lezinye njalo izakhamizi zakobulawayo ngemva kaChikawusi.
Mina ngikhulumayo ngoLinda Sibanda.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Ngithi hayi uphumule, ambona ukuthi ngaba yinto ebabazwayo, vele ube sekhulile. Lakho inhlanhla ukuthi ufe esisechile umsebenzi, otherwise ha laye bezagcina sefele ebhentshini. Singathi nje inkosi imphumuzile azilalele umuntu wenkosi.
Ibizo leso
Mbuso Fuzwayo.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Kulusizi ukuthi uJustice ufile, kodwa uJustice ufe owa abantu bewadebhelelene, ngoba uJustice i-report yeChiyambago Commission wayihlalela waze waphuma umsebenzi. Ufa kathesi abantu bengakwazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Kufonwe ikhomishini, kwahanjwa uhulumende walukuyikhipha, kwahanjwa ikhothi wayihlalela uze wafa iminyaka leminyaka engazange wenza ijudgment. Kulusizi.
Silokudana ngokulahlekelwa impilo njengezaphu, kodwa sicabangela ukuthi isikhathi singabe kade sesifikile lanxa nje kulokucabangelana osokukhona phakathi kwebandla elibusayo okwaziwayo ukuthi uJesu Siku besebenzela kilo. Into esethusayo ma kuliqiniso lokho sokucatshangelwa ukuthi ilizwe bani elithi umuntu engafa sesiqala ukwethuka, siqala ukubuzana ukuthi kwenze njani. Ikanti thina sazi ukuthi umuntu ufa ngesikhathi sakhe, kodwa lanxa kuliqiniso asomlando wethu njengezapho ukuthi sisihluphe ngakho, ngoba siyakhe sizifu inkukhu njalo siyakhe sizibone sidla amaqandazo.
Lezo bekuyizakhamizi zakoBulawayo zikhuluma phezu kwemfa kamnumzana Godfrey Chichikawusiku. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukuqalisa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso yeNational Youth Development Trust eSmall City Hall namhla koBulawayo, omunye wezikomiti zeZEC umnumzana Qhubani Moyo uthe inhlanganiso yeZEC ilandela isisekelo sombuso. Umoyo uthi uma abantu abangaphandle kwelizwe befuna ukuvota kumele baze elizweni ukuzobhalisa ukuvota, ngoba okwamanje umthetho wokuvota awubavumeli njengeZEC ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe. Abasakhulayo abanenye bangenile lomhlangano kodwa bebengavumelani lenkulumo kaCommissioner Moyo, bethi iZEC ngumntwana webandla elibusayo ngakho iziqondiso zivela kulo, ngoba bavele bengasacaci ngokuthi ukhetho luzaphathwa njani. Omunye obesemhlanganweni lo umnumzana Mavela Sindiweni uthe kalaqiniso lokuthi iZEC izaqhubeka kuhle ukhetho kunye lokubhalisa abantu ukuvota, ethi indlela yabo yokweba ukhetho luka 2018.
Asilathemba lokuthi iZEC izadeliver election free and fair, njalo kwasikholwa ukuthi biometric voting leyi izayenziwa ngendlela yakhona. Sithemba ukuthi into leyi into yeZANU-PF leZEC yokutshontsha ukhetho lwa next year.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uthe kaboni ukuthi iZEC izakwenelisa umsebenzi, uthi badlala ngesikhathi sabantu njalo kaboni ukuthi baleqiniso ngoba sebechiwe isikhathi.
Angiboni ukuthi iZEC leqiniso njalo iZEC kumele likhumbule ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezano extension yeZANU-PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwazi ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Unkosikazi Theresa Thaka uthe iZEC ilamanga aluhlaza tshoko njalo iziqondiso bazithatha kuZANU, ethi ukungabhalisi abantu abakwamanye amazwe yibuqili, bayazi ukuthi abantu abaphandle kwelizwe abalifuni ibandla elisembusweni.
Amanga lawo iza kukhuluma ngeZEC, angithi iziqondiso bazithatha kuZANU, namhla bangakwenza njani khonokho? Ngamanga kuphela sosibabhalise ngesikhathi.
Unkosikazi Christabel Sibutha uvumelane loThaka ethi iyamangalisa iZEC ngokuthi ayenelisi ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe.
iZEC iyangimangalisa nxa isithi yona kayikhululeki ngokuya ukuthi votisa abantu abakudespora, kade abantu basuswe umumo besiya khona ngala bantu beZimbabwe ngo-2018 sibili. Kambe singaqalisi ukuvota njengoba khathezi wonke umuntu kakho ku-voters roll is deleted.
Ezinye izikhulumi kulumbuthano zibalisa umnumzana kucacaphulu we-PDP, uDavid Coulthard we-MDC, uKenel Kuchekhaya weZaphu, uMazisi Mzila Ndlovu we-ANSA le-NPP ebimelwe nguBishop Mhlanga. Ibandla leZANU-PF lele-MDCT bebenxusiwe kodwa abenelisanga ukungena umhlangano. Amabandla ezombangazwe bathe abathembi ukuba iZEC izaqhuba kuhle ukhetho, besithi kanti vele kungani bengasoze babhalise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze zivote. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuthi zibambane njalo zilandele iziqondiso ezilawula okumele kulandelwe ekuqhubeni umsebenzi wazo ukuze inhlangothi zonke zikaZulu zibe lesiqiniseko lazo zithole inhlonipho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Nyenye emibono ephume emkhosini okukhumbula imsebenzi kamuye owayeyintatheli izindaba yelodumo umnumzana Bonwell Chakaoza owe Bonwell Chakaoza Memorial Lecture Series owenzelwe eRainbow Towers eHarare. Lumbuthano uqoqwe ngabenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ njengomunye wemikhosi ehleliweyo kuyonale iviki ukunaza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli izindaba umhlaba wonke olwe World Press Freedom Day. Kumazwi akhe obe ngumhlonitshwa umnumzana Takura Jangaja uthi kumqoka uba zisebenze nzima intatheli zindaba ukubuyisela kulolu hlangothi isithunzi ebesikhona kuminyaka edlule. UJangaja uthi ungekho lomanyano kulolu hlangothi intatheli zindaba zikhethana kusiya ngokuthi zisebenzela uhulumende loba amankampani azimeleyo okuyikhona athi kubangela ukuba uhulumende labanye bazisebenzise ngoba kulezikhexe phakathi kwazo. Unkosazana Kholiwe Nyoni ophethe ezokuhlela inhlelo zemisa Zimbabwe kuhlangothi lwezokusakaza kanye lezokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku ulandule imbiko kaJangaja. Unkosazana Nyoni uthi mayiqhubeke imikhankaso yokuletha inguquko kumumo wezokuthapha izindaba ukuze ibe khona inguquko eyayifiswa ngumuyi uJakaoza.
Into ekhona eyehlukeneyo kulesi sikhathi ukuthi ngesikhathi sikaBonwell abantu babengela ama-cellphone, omakhalekhukhwini ne-internet. Okokuthi abantu ababe lama-opinion kumbe ababe lolutho lokutsho babengatholi indlela kumbe indawo yokukutsho.
Ke sizwe umbono kalo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Association of Community Radio Stations unkosazana Vivian Marara.
Indaba ekhulume nguTakura Jangaja indaba sibili ekhona ukuthi kwezinye isikhathi liyabona ukuthi ama-journalists kathandi uku-attenda amanye ama-functions even ekhuluma indaba zama-journalists. Akumelanga kube kungomisa oZakras oVMCZ labobani bani abalida ingxoxo ze-World Press Freedom Day. Kumele kube kuye ngama-journalists and then ama-organizations anjengabomisa Zakras and all kumele besupporte. But okukhona yikuthi ezikhatheni eziningi ama-journalists babemelela ukuthi ozibani bani baza-organize something, ozibani bani baza-organize something.
Unkosazana Marara uthi ukungaluqakathekisi usuku olunaza imisebenzi yentatheli olwe World Press Freedom Day ngokunye okubangela ungahlonitshwa kwazo. Emazwini akhe ogqiba lomkhosi omunye wamalunga e-board ye-VMCZ umnumzana Raphael Khumalo ukhalaze kakhulu ngendlela intatheli zindaba ziloba ngayo. UKhumalo uthi indlela udaba lokubhalisa amagama kuluhlu logwalo lokuvota kusetshenziswa indlela entsha ye-biometric voter registration kungumzekeliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Live Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa uxolo sixoxa ngabesifazana asebephumelele kwezamabhizimusi achiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump namhla usayine umthetho osuzavumela abezinkolo ababhadala imithelo ukuthi labo benelise ukungena kwezombusazwe. Kule nto edubukileyo namhlanje emgodini wamalahle kwele Iran kwafa abembi abangamachumi amabili lanye njalo abalichumi lane basala bevalelwe emgodini lo. Lapho okufiwe khona kuba labantu abakhuluma ngembali yomufi bemchaza ukuthi ube ngumuntu onjani njalo ube phila labanye njani. Yikho ke esikwenzileyo ngowake waba ngumahlulo omkhulu umnumzana Godfrey Chichika Usiku yena obhubhele kwele South Africa izolo. Lanxa amalunga ebandla leZANU-PF esithi umufi wayengumuntu oyephethe ezemithetho kuhle njalo ewuqhuba kuhle umsebenzi, amagqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bathi uChichika Usiku wayephethe kakubi ezemithetho njalo esekela ibandla leZANU-PF okusegcekeni. Ukuhlaziya impilo yakhe njengomahluli omkhulu sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube lowalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla onguye osungula lingxoxo.
Kasikhwabithi ukudlula kwenye indoda ngaphansi kwelanga uNkulunkulu yabe sephawuli, kodwa umuntu ulandelwa izenzo zakhe. Okubuhlungu kimi kangisoze ngikhangele kakhulu imisebenzi yakhe ngemva kwelokho okwadlulayo konke lokhu. Ngibabuhlungu ngokuthi usuke nzima khona laphana ebhentini leliyana kwa-appointwa uMalaba laphana kwaba lokukhulumisana okuthile. Kubuhlungu-ke khona lokhuyana, kumele sikunanzelele lokhuyana. Ye, siyazi ukuthi umuntu ulandelwa imisebenzi yakhe. Sibili, abantu lapha ngesikhathi sona lesi sama-2000 kuthathelwa ebelungu amapulazi. Kukhanya indoda engazani ibingamanga kuhle isekela iphathi ngamanga ngomthetho welizwe wona ukuthi wona umthetho wona uthini.
Mnumzana Dube ngena khonapho belisebenza laye njani ubaba uChichika Usiku emthethwandaba khona ngapho, ubeyiphethe njani imbiza yemithetho?
Isikhathi ongu-Chief Justice zenezele ukuthi kube lama-ruling amaningi angazange abe-fair obe-strong njengeqeda. Kuzengona ngithi 2001-2000 when turnover from the previous Chief Justice ube ngumuntu owelandelela i-party line njengoba umkhandla ekhulumile. Ube ngafani labanye odade sobona kwamanye ama-Chief Justice abamele amalungelo abantu ilobe i-politics for abakusayo ombuso for that day ungavumile. Chichika Usiku ube indoda kaditwa mofi i-party line. Ngiyoso note ukuthi njengoba umkhandla ekhulumile kube nzima ukuthi ephume, kube angasafuni ukuphuma. Sefunkanele esikhundleni. He was actively involved ku-party politics. I think that compromise i-judiciary, even integrity ye-judiciary. Okwenza ukuthi kwezikhandla njengamagqweda or njengami ezesiseni, bengenyanyeke ukuthi ngiyeke eZimbabwe. When you look at how amabhenshi kwamanye amazwe, for example even e-South Africa khonapho, the Chief Justice, yibo abamela uZulu, abamela the ordinary man in the street. But during i-reign kaChichika Usiku, he was more politician. I think okunye ongayisina yikhona ukuthi kakumbi even engakabi ngu-judge, wayengu-member of parliament, he was a private secretary to President Mkhaya ngo-1980. So I'm sure influence yena leyana, even when he was declared to the bench, ngendlela afaka ngayo ukuphotha abanye ujaji, uthatha amapulazi, engaprotect rule of law. Reflected even kuma-judgment akhe. Unfortunately, in as much as I sympathize with him, I'm disheartened that he's passed on, but i-reign yakhe, umbuso wakhe, hayi, ungekho kahle.
Ngiphenduke kuwe baba uMkandla, isikhundla esachiywa nguye uChichika Usiku sesiphethwe ngubaba uMalaba. Alubana uthe wathola ithuba lokukhuluma laye uMalaba, ungamxwayisa na umtshela ukubana hayi Malaba asifuni ulandele indlela eyayihamba ngoChichika Usiku emsebenzini lo?
Kusiya ngami sibili ngakuthi khona indoda le nguMalaba iyasondeleseka eduzane njengoba ingeyalapha emkhonweni wakithi. Sengathi la vele kahle chiyane lakho lokhu kungena umuntu. Ngoba laphana angakela ukuphuma simusa khona ngale kuqhaweni loku kuyagcina kuleliyana igoma ligcina amaqhawe. Uzaphuma kubi laphana sengiholiswe ibizo lakhe iprofession yakhe igcine singolisi. Ngalokho-ke kuyadingakala sibili ukuthi khona kachiyane engazavuma yena ukusetshenziswa kwezomzabalazo. ngame eqinisweni emele iqiniso bethi nxa bemkhupha bese bemkhuphela iqiniso ukuthi walile ukusebenzela ilunga labo kumbe ukusebenzela omunye umuntu. Njalo nxa sekufike ukuthi khona sesisekhetheni ngame eqinisweni, njalo labantu ababe besiya kuma laphana ukuthi bayenza imihlangano yabo emapolitika leyokubuthana leyamarali lawo engathathi uhlangothi lweyinye iphathi.
Ngiphenduke kuwe eDube, uthi wena uChichga Usiku ngumuntu obesekela kakhulu ibandla leZANU PF engalandela umthetho, kodwa abeZANU bona bathi hayi uChichga Usiku ube indoda eqotho mpela emeqinisweni ewulandela ngendlela umthetho injalo eyihlonipha imithetho yelizwe. Uthini ngalokho?
Hayi, ngokuhlonipha okukhulu angivumela ndakho kakhulu. Ngizabuyela futhi kuma judgment kaChichga Usiku e-land reform or even ibhenshi lakhe le-Supreme Court on ama-land reform issues. Indlela afakwa ngayo, indlela owakhishwa ngayo previous Chief Justice, wadeplora, he was the least qualified ebantwini owafanele beze ngo-Chief Justice. But because njengoba nje ukuthi ngesikhathi sibuthi wengu-private secretary kamongameli eZimbabwe, so ngumuntu owayethenje i-system, ngumuntu owadeplorayo to go and control ibhenshi.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha obexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko, umnumzana Maxim Kandla. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
IMelika ithi izimisele ukusekela ilizwe leAfghanistan lapho kulamabutho khona enhlanganiso yeNATO alwisana lamalugcatsha eTaliban. Ekhuluma ekulelo lizwe, unobhala weMelika wezomvikela uGeneral Jim Mattis wetule amazwi la ngesikhathi iTaliban isanda kuhlasela amabutho e-Afghanistan lendlu yokukhonzela edolobheni leMazar i-Sharif. Kwabulawa amabutho afika ikhulu 100 ngesikhathi kukhulekwa phakathi kwe-mosque. Uphinde wathi okwenziwe ngamalugcatsha la kutshengisela ukuthi balenhliziyo embi. U-General Mattis uphinde wathi wenze umhlangano lomongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani lomqondisi kahulumende umnumzana Abdullah Abdullah lapho baxoxe khona ngokungenziwa yiMelika le-Afghanistan ukwenzela ukulwisana ngamandla lamalugcatsha e-Taliban awe-Al-Qaeda kanye le-ISIS. U-General Mattis uxoxe njalo lophethe amabutho e-NATO laweMelika e-Afghanistan u-General John Nicholson ngomumo wempi kulelo lizwe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhuthaza ukuthi uGeneral Nicholson lenkokeli ye-Afghanistan bahlolisise umumo wempi kwele-Afghanistan njalo kuphendlwe indlela yokukhulumisana lenkokeli yakulelo lizwe ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani kwele-Afghanistan. Uthi kungeke kwenzakala ukuthi ilizwe elilodwa kuphela libe yilo eliphethe udaba lwe-Afghanistan. U-General Mattis uphinde wathi kuzobala ukuthi kuzaba nzima ukulwisana le-Al-Qaeda lamanye amalugcatsha lonyaka e-Afghanistan.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Abafana bakagodlwayo bagqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yabo emnandi bathi bona amangoni. Hayi ke kwanele kwalamhlanje emthwakazi, kodwa singakehlukani sigangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.